This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 6, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varonga kuratidzira kwanhasi vanoti kwabudirira zvakanyanya. Hurumende yoramba kuti ndoye yambodzima dande mutande reWhatsApp mangwanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichive kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika nhasi vatambira kuridziro yaiitwa neve hashtag this flag nesangano revechidiki retajamuka kuti vasaenda kumabasa vachinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vatori venhau veStudio 7 vaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana uko vanga vachiona zvanga zvichiitika. Totanga nemuHarare, umo tapiwa nyaya inotevera nemutoro wedu wenhau Ivan Chifera.
Kuratidzira kukwatanga panguva dzekuma 5 mangwanani, uye vemakombi nevanhuwo zvavo vatadza kufamba sezvo mugwagwa yose yange yakavharwa. Vashoma vamboda kuenda kumabasa vatadza kuenda kubasa sezvo kwange kusina makombi. Vange vakaronga kuratidzira kwanhasi vetajamuka vazotanga kuimba vachiti vanoda kuti vamugabe vagadzirise zvichemo zvavo.
We need him to address us. Put in Zahara Yatina and Vino Ferrarin. 15 billion Yarango Sakatiga. We had the promise of 2.2 billion. Border Akavara, Botswana Avara, Tirima vendors, Tima cross borders. So it has saved. Forever saved. Forever saved. Put it on your
Mapurisa abva atanga kurova nekutandanisa vanhu achipotsera utsi hunokachidza pamwe nekuvhara zvitoro nemisika mishoma yange yakavhurwa nhasi. Mapurisa azopindawo mudzimba achirova nekusunga vese avo vange vachifungidzirwa kuti vange varatidzira nhasi. VaHardlife mudzingwa vetajamuka vanoti kuratidzira kwavo kwabudirira kunyange hazvo pasungwa vanhu vane chitsama. Vakafanobata chigaro chasachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vanoti kuratidzira uku kunoratidza kuti vanhu vayaura nenhamo uye vave kuti kusiri kufande kupi.
Vanhu vanga vakangoungana mumugwagwa, vamwe vanga vachida kuenda kumabasa vaya vazopedzisira vatongodzokera, uye vana vechikoro vatozopedzisirawo vakutora roo mukuratidzira kwanga kuchiitwa.
Zvichakadaro, zvinhu zvichakaita manyemamire nerongo mumisha mizhinji muHarare sezvo kuratidzira uku kunotarisirwa kuenderera mberi nhasi manheru. Pataenda pamhepo, mapurisa ange ari kutenderera munzvimbo zhinji, uye vakuru vetajamuka vanoti vange vari kushishidzirwa nevanhu vange vachifona nefoni dzisina manhamba vachivapomera mhosva yekukonzera mhirizhonga pamwe nekuzvidza mutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimuenda kuvulawayo uko mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yaona mapurisa anodzivirira mhirizhonga aya achikanda utsi hunokachidza nekuridzira kuti mudenga vachityisidzira vamwe vanhu vange vakaungana kumahombekombe kweguta panosangana Joshua Nkomo na Third Avenue. Izvi zvaitika panguva dzekuma 1 mushure mekunge zvikwata zvemapurisa zvafamba zvichitaurira vashoma vange vakavhura zvitoro nemahofisi kuti vavhare vaende kumba. Mumwe mutyairi wemakombi anotakura vanhu pedyo nepakandwa utsi hunokachidza uhu uyo asina kuda kudomwa nezita ati anzwa kuti mapurisa aita izvi mukuedza kudzivirira mirizhonga iyi.
Pana third part notakurira one way south town pasvika mapurisa weriot ipapo. Saka mapurisa pawasvika ipapo vasvika vakaridzira futi mudenga. Wani wese wanga waripo wakatiza.
Panguva dzemangwanani muguta matanga muine vanhu vashoma zvikuru uye muine runyararo. Zvitoro zvikuru zvishoma zvinosanganisira OK nePick and Pay, mabhangi nemaofisi ehurumende ndizvo zvange zvakavhurwa chete, asi izvi zvazovharwawo. Panguva dzekuma 11 pane vamwe vechidiki vana vasungwa mushure mekunge ivo nevamwe vange vachisvika gumi vaedza kuratidzira vari pachimisikidzwa chava Joshua Nkomo chiri pakati peguta. Pavasungwa vakapinzwa mumotikari yemapurisa, vamwe vadiki vaviri vatisina kukwanisa kuwana mazita avo vange vachishedzera mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kubva pachigaro vachiti vatadza kutungamira nyika. Kugara kwevanhu kudzimba dzavo kwanyanya kuonekwa pamisika yemuna Lobengula Street pamwe nepagodini nechekumahombe kombe kweguta. Pasvika Studio 7 kune mimwe misha inogara veruzhinji kusanganisira Sizinda, Chavalala, Nkulumane nemagwegwe kwange kuine runyararo vanhu vakawanda vari mudzimba dzavo. Vamwe vashoma vange vachida kupinda mudhorobha vange vachinetseka kuwana chinovatakura nekuti makombi akawanda ange asingafambi. Vamwe vataura neStudio 7 vati pazvipatara zvikuru zveUnited Bulawayo Hospitals nemupilo vana chiremba pamwe nana mukoti vakawanda havana kuuya kubasa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kuchinoi zvinonziwo vanhu vakawanda vateererawo kurudziro yekuti varamwe mabasa iye. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipawo zvatora nzvimbo.
Kuratidzira kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka, vanhu vanoita mabasa avo emaoko havana kuenda pamusika. Mabhangi akaita seStandard Bank neBank ABC anga akavhara, ukuwo mabhanga anga akavhura anga asina mari yekupa vanhu. Izvo zvakonzera kuti vanhu vashoma vanga vauya mudhorobha vakurumidze kuenda kudzimba. Mugari wemuchinoi vaDennis Kagonye vanoti kuoma kwezvinhu munyika kwaita kuti maguta akaita sechinoi ayo anozivikanwa nekusaratidzira vataridza kuti zvinhu zvashanduka.
Ini ndiri kuti kuratidzira uku kwabudirira zvikuru. Tarisa gore ra1999 nezvaitwa gore rino, vanhu vemuchinoi vanogara vachishidzirwa, but hapana asivaratidza kusatya kwavo.
Mashoko avakagonya atsigirwa navaTimothy neShambe avanoti kusaenda kubasa kwevanhu kuratidza kuti vanhu vaneta pamwe nekurwadziwa nemararamiro muupenyu.
Hazvikuratidza kuti vatired nesituation iri paground, vanhu vari kurwadziwa tipo asafaring.
Vana vechikoro muzvikoro zvemuchinoi vadzokera kumba sezvo muzvikoro manga musina vadzidzisi. Izvi zvinotsinhirwa nemumwe mwana anodzidza pachikoro chechikono hono.
Ende kuchikoro kongo sina machene ro takaudzonzi nema ticha kuti mangwana kusuya kuchikoro.
Asi mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wechikono hono vaClemens Matare vaenda kubasa vati nguva yashevedzerwa kuratidzira yakaipa sezvo vanhu vanenge vachitsvaka mari dzekuterera dzimba nepekushandira.
The time yacho kaunti ditracho like nasi di 6 July, of which marenta uzumazwano tautosuka unana 10 tijipadara. So of which time yatiri zoso nasi di 6, it means utichiri mprosia upadara nigrigini marenta uz.
Vanoziva zviri kuitika pachipatara vanoti varwere vakawanda vakaburiswa muchipatara nezuro kwasara mawadhi maviri chete akavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Iye zvino toenda kumanikalendi kuguta rekwaMutare, uko kunonzi Ngoma yanga iri ndiyo ndiyo semutauriro uri kuita mutoro wedu wenhau Loida Moyo.
Muzvikoro zvizhinji vadzidzisi vange vachitoonekwa vari panze vachitodziya zvavo mushana, zvigaro zvevana zvakakwidibirwa, vamwe vana vachitamba pazvivanze zvezvikoro zvavo. Chikoro che 3 Brigade chete ndicho change chakavhurwa. Mumwe wevatyairi vemamutare vaisdogonye vanoti kwavanogara mumusha wedanga mvura kwange kusina zvekufambisa kubva mangwanani anhasi.
Situation muno mamutare so far mamirira zvakaita mamwe mashops akavhura mamwe mashops akavhara.
Mumwe mutyairi wemakombi wemumusha wehobhouse vataribo gangaidzwa vanoti varasikirwa zvikuru sezvo kwange kusina vanhu vekutakura.
Muzuva renhasika taone madonho ari kufa mumatransport iriko hapana vanhu varikunambidza vanhu kuti vasadini vasashandi zvimunhu ari kuita zvaari kuda kana ada kushanda ari kushanda hapana kana vanhu vari kukanganisa pakusinza kwavo vanhu mutaunhu ndo wasimu asi transport yakazara.
Asi mumwe mutsigiri webato rezano PF ari zvakare umwe wevanozivikanwa nekuti Mahwindi Shupikai Hamandishe anoti zuva ranhasi harina kunyanya kusiyana nemamwe asi kungoti vanhu vangotya kupinda muguta.
Hazviri nani zvinhu zvangosiyana mbichana nemazuva ese vasoti amwe anhu haana kumabasa avo.
Vapa Simonyakureba gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vanonzwisisa kunyunyuta kwevanhu panguva ino vazhinji vononga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mumwe wevakakurudzira vanhu kuti varatidzire Pastor Ivan Mavarire vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kwavo kwabudirira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Hongu ehe istabva kunobudawo manje manje nguva dzekuma 10, 11 dzekuseni tichiona kwakavhara nyika yese yakavhara.
Asi tiri kuona kuti pambovharwa madande mutanda akaita sana WhatsApp, maona sei danho rambotorwa nehurumende mangwananiri?
Tazviona vavhara masaisai nedande mutande kutya ikoko kuratidza vanhu kuti vatya.
Hamusi kumbotyisidzirwawo here nekuti tinoona kunge zvinenge zvaakutanga zvakare?
Ehe, kutyisidzirwa tinotyisidzirwa nezero usiku ndakateerwa. Ndikada kumiswa nevamwe varume vanga vane motikari nhema, varume vanga vari vana vanga vakapfeka masuti avo. Ndakatozobva kuhofisi kwangu ndichingobvapo ndopandakanzwa kuti vakasvika. Vakabvunzwa kuti manga muchidei kuna pastor, zvikanzi hazvinei nemi tanga tichida kuvaona. Saka zvinhu zvinotyisa ehe, asi hazvichabatsira nekuti vanhu taakuziva kuti kwete kana tikabatana sevanhu ndo paane simba. Saka nyangwe ndikatorwa inini kana kusungwa hazvisisina zvazabatira, handisiri ndaenda ndikanovhara mabhizimusi avanhu kana kuti ndikanokira vanhu mudzimba. Umwe neumwe munhu ndiye azviitira ega. Saka hapasisina zvazvichabatsira nekuti hatichatya tese.
Pastor Ivan Mavarire vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupa mandiwanzira avaramba kuti hurumende yambovhara dande mutande rekufambiswa kwemashoko reWhatsApp.
Handizivo nokuti ndanzwa vanhu vachichema-chema vachitibvunza vakawanda kuti hurumende ingangodaro yadzima here zvana WhatsApp zve. Ndikati mungagofunga kudaro sei, isu hatisisu tine chinangwa chekudzima, pane vanga vachiti ngatidzimei nyika. Ndo vamungatobvunza nokuti tikatarisa basa redu kuno seMinistry of ICT ndorokutovandudza mashandisirwo wemafoni. Saka hazvingaite kuti tinovhara WhatsApp isu kana kuvhara mamwe atoti maover the top services.
Asi muri kuongorora here kuti chii chaitika sebazi rinoona nezvenyaya idzi?
Isu tabvunza kuti vatitsvagirewo mashoko ekuti zvafamba sei. Manzwire ataita ndokuti kuburikidza kwekuti vanhu vakawanda vavari pamaWhatsApp vachiita use a lot of social media vazhinji kuti vaone kuti chii chiri kuitika, pakangodano paita overwhelming yemafacilities neinfrastructure iripo.
Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupa mandiwanzira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti nhasi nengo dzaro maguta akawanda emunyika dzaswera dziri mushishi kubatsira vanhu vasungwa nemapurisa mukuratidzira kwaitika. Mutauriri wesangano iri vakumbira imafunda vanoti sangano ravo rawana mashoko ekuti vanhu vanodarika makumi mashanu vasungwa munyika yose mukuratidzira uku. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vanga vari mumusangano nekudaro havana kukwanisa kutaura nesu. Ngatinzwe hurukuro yataita navamafunda pamusoro penyaya iyi.
Magweta edu aswera achimhanya mhanya pazuva ranhasi, hatina kumbofungira kuti tichazova nezuva rakadai, asi sezvamunongoziva kuti magweta ekodzero panombunyukidzwa kodzero dzevanhu, Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndopa inowanikwa iripo. Waswera vachimhanya mhanya kunzvimbo dzakasiyana muHarare, kuBuruwayo, tingangoti nyika yese, kuChipinge, kumasvingo, kuVictoria Falls, kuzvishavane chaiko chaiko kumasangoko, waswera vachimhanya mhanya nekuda kwekuti vanhu vanga vasungwa wakati wandei. KuVictoria Falls tiri kutarisa about 16 vasungwa, nevamwe vanga vachingozvifambira vanga vapongopindira mune nyaya dziri kuitika izvo vanonzi matourist muchirungu. Tine magweta edu amhanyako kunoda kuvabatsira.
Saka mune huwandu here hwevanhu vari kubatsirwa nemagweta enyu parinhasi?
Ndingangoisa figure iyoyo pane 50 kana kuti more than 50 vatiri kuziva seZimbabwe Lawyers for Human Rights vatiri kubatsira pari zvino. Hazvisati ane nhamba yatingangoti iyi ndiyo nhamba yacho, asi ndingangotora kwamuri ndichiti wapusa 50 wasungwa. Uyezve vamwe vachiri kuuya kwatiri vachida maservices edu, asi pari zvino ndingangotaura kuti ndakashinga kuti namba yatinayo yapfuura 150 from magweta edu amhanya mhanya kwakawanda wanda. Musakangana kuti zvakare nhasi kune vanga vari kudare zvakare vachipawo futi legal service magweta edu matatu, wamaanda waJeremiah Bhamu nawamutisa vachipawo wakasungwa musi wemande munova muHarare Mega pane hoho yakaitika muHarare. Saka isondo ratiri kuona kuti tiri kumhanya mhanya chaizvo munyika yeZimbabwe. MuHarare umu vatapanawo wasungwawo vanalinda musarira wako wanga vachifamba nekupai movement wasungwawo. Saka magweta edu amhanya zvakare kunoti kodzero dzevanhu dzisambonyekizwe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vanodarika zana vakasungwa nemuvhuro vachiratidzira muHarare vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga. Zvichakadai, zvinhu zvanga zvisina kumirawo zvakanaka kumatare nhasi sezvo vashandi vemumatare vazhinji vasina kuenda kumabasa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu zana neina vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekurova mapurisa nekukonzera mhirizhonga mumisha inogara veruzhinji yeEpworth nemabvuku musi wemuvhuro, uye vamwe vanga vakakuvara zvakaipisisa. Vasungwa ava vanonzi vakakanda mabwe munzira vachitadzisa motokari kufamba vachigunun'una nekuwanda kwaita mapurisa mumigwagwa. Mutongi wedare vavakai Chikwekwe vatura mutongo wekuti vakakuvara ava vaendeswe kunorapwa nhasi chaiye, sezvo magweta anga achivamiririra anga achiti vamwe vavo vanogona kufa vari muusungwa. Vakamirira kuti chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo chinzwikwe. Magweta evasungwa ava audza dare kuti vamwe vevasungwa ava vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa, vakarumiswa nembwa vakakuvara zvokuti vanofanira kurapwa. Vamwe vevasungwa ava vanga vachitadza kufamba vachitoita zvokutakurwa kuti vapinde mudare, uye vamwe vavo vanga vaine hembe dzakabvaruka bvaruka dzichiratidza nhengo dzavo dzemukati zvitevera kurohwa nekurumiswa nembwa kwavanonzi vakaitwa nemapurisa. VaChikwekwe varamba kuti vasungwa ava vaburiswe muusungwa zvichitevera chikumbiro chemagweta evasungwa chekuti vasungwa ava vaunzwa kudare nguva yakatarwa nemutemo yadarika. VaChikwekwe vati vasungwa ava vaunzwa kudare nguva iyi isati yadarika, kunyange hazvo vazomiswa pamberi pavo maawa makumi mana nemasere akatarwa nemurau kuti vasungwa vanofanira kunge vamiswa pamberi pemutongi ange adarika. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaObey Shava vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare, mutungamiriri webato reViva Zimbabwe rakaparurwa svondo rapera vaS Lumumba vamiswawo pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiriri wenyika vachishandisa mazwi asingakwanisi kutaura pamhepo. vachikwekwe vatura mutongo wekuti valumumba vabhadhare mari yechibatiso inoita madhora mazana mana uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuti vazvipire kumapurisa nemuvhuro wega wega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 16065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumhanyi ane mukurumbira pasi rose Oscar Pistorius atongerwa kugara mujeri kwemakore matanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekuuraya musikana wake River Steenkamp makore matatu apfuura. Mutongi amai Tokozile Masipa vati vadzikisa makore ake ekugara mujeri nekuti akaratidza kuti ainge achiratidzika kudemba nezvaakaita uye munhu akaremara. Pistorius ainge achiita aifungidzira kuti mumba mainge mapinda mbavha apo akapfuura musikana wake. Akatungamira ongororo yeBritain yekupinda muIraq vaJohn Chilcot vati hondo iyi haina kufamba zvakanaka. VaChilcot vati kunyangwe hazvo vaitungamira Iraq panguva iyi vaSaddam Hussein vaisatonga zvakanaka zvainge zvisina kukodzera kuti Britain ipindire. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvinowirira nedanho ratorwa neveruzhinji vari munyika rekuramwa mabasa nekugara kumba. Muzvare Isabel Monzora vari muSouth Africa vanoti vabatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi vakaenda kunoratidzira kumuzinda weZimbabwe uri munyika iyi. Bato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rati bato riri kutonga reANC harifaniri kuramba rakanyarara nezviri kuitika muZimbabwe. Bato iri rati hurumende yeSouth Africa inofanira kubuda pachena ichishora zviri kuitwa nehurumende muZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vazvidzai ruzvidzo vanoti vanga vachishandisa dande mutande reinternet mukufambisa mashoko ezviri kuitika munyika senzira yekuratidza rutsigiro rwavo rwezvanga zvichiitika munyika nhasi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa namavhilas muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Monzora pamwe navaruzvidzo. Mavhilas atanga nekubvunza varuzvidzo kuti vanga vachiita chii zuva ranhasi.
Isu sezvizvarwa zveZimbabwe tiri muno muAmerica tinonzwa kurwadzikana chaizvo nezviri kuitika kumusha. Rutsigiro rwatingangoti tiri kuita tiri kuno kuno kure, saka tiri kutsigira zviri kuitika kumusha in sharing mamessages amongst vamaZimbabwens ari muno.
Muzvare Monzora, motitsananguro kuti imi muri kuita sei sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Isu sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa tiri kushungurudzika zvakanyanya. Tiri munyika iri pedyo zvikuru neZimbabwe, asi kubatsira kwatanichimboitawo mhuri dzedu dziri kuZimbabwe kwabva kwavharwa. Tabva tati Zimbabwe payaita stay away vanhu vese vasiri kuenda kumabasa, isuwo tabva tati tiri kuenda unoitawo demonstration kuconsulate yeZimbabwe muno muJoburg, kwataenda tikanonoedza kuti titaurirane navo kuti zviri kuitika izvi hatisi kufara nazvo ende tiri kurwadziwa pamwe chete nevamwe vekuZimbabwe panguva iyi yavakatasana nayo izvi.
Tombouya kwamuri varuzvidzo, zviri nyore here kuti mubatanidze zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muno muAmerica kuti muwanikwe muchiita zvinhu zvakadai sekukuratidzira kusafara kwenyu nezvinenge zviri kuitika kuZimbabwe?
Vanhu vemuZimbabwe vari muno vane chido chaizvo chekuratidzira, asi the unfortunate part of it ndeyekuti tinogara kwakasiyana siyana, but definitely kutaura chokwadi, we are sympathizing with those back home.
Muzvare Monzora, mukupeta hurukuro yedu, pane zvamunoona zvichabuda here nekuratidzira kwamaitawo ikoko kuSouth Africa?
Ndinoona kunge zvichatibatsira zvakanyanya nokuti zvabuditsa kuti nyaya dzinoti affecta tese dzakangofanana. Kukashaikwa chikafu vari kuZimbabwe vari kuSouth Africa vari kupi, tese tinenge tichingoshupikana. Saka nyaya isenge yekuti mapurisa anorova vanhu vanenge vachiratidzira, ndaona kunge kushandiswa kwakaitwa social media vana WhatsApp vanhu vanga vachibva vaona mapurisa acho ari kubva arova futi chi vanhu handiti, zvabva zvabuditsa kuti iwe wega semupurisa ukaona wakuramba uchirova a civilian unobva ungonyaro wega kuti izvino ndizonamatidzwa mumadziro ezvinhu zvese ndichioneka kuti zvandanga ndichiita zvakaipa. I think zvabva zvabatsira in that regard, uye zvabatsirawo kuti vanhu vekuZimbabwe vaonawo kuti havasi vega, havasi kurwadziwa vega. Even isusu takabuda tikaenda kune dzimwe nyika tikurwadziwa pamwe chete navo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muzvare Isabel Monzora. Manzwa zvakare kubva kuna vazvidzai ruzvidzo vari muAmerica kuOhio, muhuri kuru yanga chikokerwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tinokutambirai watereri muchirongwa chedu Pindai Mudariro, chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani Nastina Nyati Manex, muimbi wakadi hako
tinofara chichionizo albamu rangu iri rinonzi Kare Kare, asi richabuda muna August. Pari zvino ndiri kumboita masingo tracks.
Vanhu vakufarira here maimbiro enyu?
Ya, echidiki vamwe vandakakura nawo especially vanenge ndichipawo music yangu ayo vari kunditambira chaizvo.
Munoimba zvekufara here? Unoimba zvenyika here?
Ndiimbe zvenyika, ndinoimba special upenyu hwangu.
Pakuimba zveupenyu hwako unoimba uchiti chii?
Ndine singo randinaro randiri kutaura rakabuda manje manje rinonzi Amai. Ndo singo randinaro pari zvino. Rinoimbwa rikinzi magurira takaita zvinhu zvanga zvakaoma.
Zvakanaka, tinotenda kuonesu.
Right, zvakanaka, muwe nenguva yakanaka muAmerica.
Ava vanga vari mukoma Manex Nyati wekuZimho Danza. Ini ndini Chioneso Jani.
Chirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwaitika munyika yose nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvangu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Maguta akawanda munyika atambira kurudzira yekuti vanhu vasaende kumabasa vachinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika, asiwo zvinonzi vanhu vakawanda vasungwa nemapurisa uye zvimwe zvinhu zvapiswa. Gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanoramba kuti hurumende ndo yambodzima madandemutande akaita seWhatsApp mangwanani anhasi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande namavlas Mhlanganya uye.